manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kugombi 15, 2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zanu PF yovhundutsa vakawanda nekuti iri kuda kutungamira kupiwa kwechikafu. Nyaya yeZig yoramba ichikonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidza kushushikana zvikuru nemashoko akataurwa nhasi nemutauriri webato riri kutonga reZANU PF vaChris Mutsvangwa ekuti bato ravo richatungamira chirongwa chekugovera vanhu chikafu. Hurumende yakazivisa kuti basa iri riri mumaoko emadzishe nemasabhuku asi veruzhinji vanoti izvi zvinogona kusiya vasingatsigiri bato reZANU PF vari pamhene sekuti kunenge kwave kutariswa kuti wabuda mumbamani kuti uwane rubatsiro. Munyika mune nhoroondo yekushandiswa kwechikafu mune zvematongero enyika izvo zvakamanikidza vamwe vemasangano anobatsira seUSAID nemamwe kuti vasvitse shoko iri kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vakabatana neMalawi neZambia mwedzi wapera vakazviisa dambudziko renzara munyika vachiti kunodiwa mabhiriyoni maviri emadhora kana kuti US$2 billion kurwisa dambudziko iri. World Food Program inoti haiwirirani nekuti chikafu chishandiswe sechombo chezvematongero enyika. Ngatinzwei vaMutsvangwa vachitaura.
Pane nyaya dzezvipiwa zvenyika ZANU PF haipe ichipatsanura vana vayo. Tiri vana vanyamuri tese munomuzivana, hapana asiri mwana wanyamuri. Pakudya hapana kuti mwana womutorwa kana kuti mwana wani, tinodya tese mugate reZANU PF. Saka pane nyaya yatiri kuendera yekuti vanhu ZANU PF kuseenzesa ruziyo rweZANU PF rwemakore ekuronga vanhu kuti tione kuti hafu hurumende yaona kuti munhu wese acha. Haisiyo ZANU PF inenge ichipa chikafu kwete. Ndakutaurirai kuti vanopa chikafu igavhumende, vanhu vanosenzera maextension officers vanobva kuministry of agriculture, vehealth nevesocial welfare. Hurumende yakasiyana neZANU PF. Isu kwedu kungopikita veZANU PF kuti hapana aita nzara here sepati inoda vanhu vomuZimbabwe nandokwatakabva.
Mutauriri webato riri kutonga reZANU PF vaChris Mutsvangwa vachitaura nevatori venhau pamusoro pekugovewa kwechikafu chekubatsira vari mumatunhu ane nzara. Mukuziya nezvenyaya ivo, Evans Abata nyanzvi yezvechikafu nebudiriro vaimbove mukuru wesangano reCare International muZimbabwe, mufundisi Forbes Matonga kuti tinzwe maonero avo.
Tinotenda Mwari kuti hurumende ine chikafu, asi kurudziro yedu ndiyo yatakaita mazuva mashoma akapfuura ekuti ikadeclare kuti munyika munoda rubatsiro runobvawo kune vamwe, zvinoita kuti mapipeline echikafu awande.
Hurumende iri kuti chatungamidza madzishe namasabhuku muchirongwa ichi zviri mutarisiro here dzeveruzhinji mukufambiswa kwebasa iri?
Tinozviziva isu kuti hurumende inosenzesa magovernment structures, ndiwo anosanganisira madzishe, masabhuku nemacouncillors. Asi kana kuchinge kuchinzi kwaita ma United Nations agencies nema local NGOs, sezvamunoziva kare ndaimboshandira Christian Care yaisenzana na World Food Program. Tinogadzirawo zvekare anenge achinzi mafood committees anenge ari pa ground anobatsira kuitira kuti zvinhu zvose zvinenge zvichidistributwa zvichisimudza chiya chinonzi the humanitarian imperative.
Ndoda kuti tibate pekuti vemapato ezvematongerwo enyika tiri kutarisa nhasi ZANPF yataura kuti ichamiramirawo mukuona kuti chirongwa ichi chinofambiswa sei, chinenge chichifanirwa kumbofambiswa sei.
Hapana munhu anosarudzwa nekuda kwekuti ane kwaakarerekera pazvi pane zvematongerwo enyika, kana kwaakarerekera pane zvechinamato, kana any other criteria ingaseenzeswe. Chinongoshandiswa ndechekuti munhu here ane nzara here, opuwa chikafu chake, mhuri yake yakakura sei, opuwa zvinoenderana nezvinenge zvakabvumiranwa neiyo hurumende inenge iripo pakuona kuti criteria iyoyo yaseenzeswa. Zviri kudiwa ndozvo zviri kugara zvichitaurwawo zvekare even nehurumende, zvekuti madiridziro is the way to go, nepamusana pekuti maseasons edu achangoramba ava mapfupi sezvo.
Ava vange vari nyanzvi yezvechikafu nebudiriro vaimbove mukuru wesangano reCare International mufundisi Forbes Matonga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muno muAmerica mumisangano yeInternational Monetary Fund neWorld Bank iri kutanga nhasi ichipera nemusi wemugovera, asi vakawanda vari kuda kutanga mabhizimisi munyika uye vanokweretesa mari vanonzi vari kushushikanawo nemari itsva yakaparurwa neReserve Bank of Zimbabwe yeZimbabwe Gold. Mari iyi yakonzera mutauro munyika nepasi rose. Mapurisa neZuro akazivisa kuti achasunga vaye vanotenga nokutengesa mari mumigwagwa vachiti ndivo vanopa kuti ishaye simba. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaedi Mahembe vanoshanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vanoti vaibvunza Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga kutambira mari iyi pamitero.
Vanhu vanenge vachidikana mukati inini munoigamushira setax, kana tikaichiti taakuda kuunza mota munyika moigamushira, toti taakuda kuitawo kuti pasipoti yedu irenyuwe kana kuita pasipoti new one moigamushira, toti taakuda kutengawo mafuta edzimota moigamushira. Sa zvinoreva kuti imimi pachenyu sehurumende munoivimba mari yenyu.
Asika hurumende iri kuti rwendo rwuno zvasiyana nemakore adarika, nekuti mari iri kutsigirwa kane goridhe nedzimwe mari dzekunze nezvimwe zvicherwa.
Vamangudya vakauya vakataura and vainatokutaura mapepa akatonyorwa akatoiswa press statements Reserve Bank of Zimbabwe akatotaura kuti mari iyi iri kubhekiwa ne 200 million ne loan inobva kuAfrican Bank. Zvakatotorwa vanhu vakatoudzwa izvozvo. Saka iko zvino vanokuti tabheka negold uyezve tabheka nefutichi nemareserves ari kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Ipapo ndakanzwa zvangu zvakataurwa navamushaya vanhu. Vamushaya vanhu vakati dzanga dziri nemaidzo tanga tisina kubheka mari yai. Ina hangu maonero angu ndoona kuti ipapo vanenge vatokukanganisa, nokuti izvozvi kubheka kwacho isu hatisi tese tinokwanisa kundovhura vault reserve bank zvanezvo tichiti mari yaichime here, mari yaichime here, hatizvikwanisi.
Saka poitwa sei iva Mahembe kana pachiunzwa mari vakawanda vachiramba kuitambira?
Chokutanga ndechokuti pane gwaro rakambonyorwa nereserve bank. Gwaro iri rakanyorwa muna 2016. Gwaro iri raitotaurwa nereserve bank kuti tiwane kuita mari yedu tunofanya kunge tane yavanoti ma economic fundamentals akadi imwe yacho yakanyanya kukura ipapo yafati kwe tufanke tava nema reserves anoti cover 6 months to 1 year. Number one, kana vachida kuti tidzoke ku Zimbabwe dollar zvazviri izvi tingangototi zvakutoda kuti iye reserve bank yacho iyo pateita reform ye reserve bank tiwane yatinotiyo currency board. Currency board inoita mari iri backed zveshuwashuwa inenge iri backed nema ne gold inenge iri backed nezvimwe zvakawanda wanda asi iyoyo inenge iri more transparent zvairi reserve bank zvazvinazvo hapana transparent mechanism hakuna mechanism yokuti we can put the reserve bank to account.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaEdi Mahembe vanoshanda nekambani Andal Corporate Solution vange vari parunhare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatavo chipangamazano chagavhina weReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence kwanyanya kuti tinzwe divi ravo.
Mutsauko ndewekuti mari yedu yakatsigirwa negoridhe, mari yedu yakatsigirwa nemari iripo yakatonotariswa ikatoonese pane mukuru wenyika president vakaona kuti mari yacho zveshuwa iripo.
Ko vamwe vari kutika kuti mari inyatsofamba zvakanaka vanhu vanofarira kuti vange vachikwanisa kuti vapinde mubhengi votenga madhora avanoda ekuamerica yacho nemari yemazigi zvouraya vari kutengesa mari pamukoto avo.
Tati modern currency system haina kubviswa, yaramba iripo, asi tiri kuvavarira kuti zigi ringe richitengeswa zvakanyanyisa. Saka iwewo kana uchizoda mari nezvimwe zvichiri zvokutenga kunze kwenyika haugoni kuti ungomhanya mubhengi unopiwa mari iyoyo. Asi zvainoita ndezvekuti chaunodira mari yekunze kwenyika chii, handiti unenge unda mari isingaperi simba, yakasimba ndozvauya zvakadzidzwa nezigi. Zigi yotizve kana uda kutenga kunze kwenyika uya tikupe mari yemazisa utenge kunze kwenyika, kana foreign currency utenge kunze kwenyika. Asi kana uchida mari yekuchengeta ukachengeta muzigi imomo kana uchengeta mazisa imomo, zvakakunakira, zvakakunakira, hakuna anokumbunyikidzira.
Avo vange vari chipangamazano chagavhina wereserve bank of Zimbabwe vaPersistence kwanyanya. Kanzuru yeHarare inoti kutanga nemusi wechishanu ichatanga kuputsa nekuvhara mimwe midhuri muguta reHarare yakavakwa zvisiri pamutemo. Izvi zvinotevera kufa kwemumwe musikana wechidiki kuda hodzi wekuNorton adonerwa nemudhuri nemusi wemugovera. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora nyaya iyi. Asi mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama.
Tinofanira kuzikanwa ndechekuti before bhidhi rayadonha takaita notice yekuti vese vane mabhidhi yakasakara vakavaka mabhidhi zvirevedza zvekupatishina zvinovanzisa maflea market nevakaita maitation emabhidhi varevedza vangavadzidi deposit akaona kuti muHarare matekisi nevanhu vari kuvaka mashop mukati memashop zviri pamutemo zvekuti vese vada kuita mapuranga vatenga vauya kucity council vasati vaetenda o kuita partitioning o kuita maflea market avo madhodha awa tavhanikwa vasina kuita zvatinenge tataura izvozvo zvinhu zvacho zvese zvichapfanywa mabhizini acho ovharwa because upenyu hwevanhu hwakakosha kupfuura zvavaiita. Kunze kweizvozvo futi ndekusikudzira kuti mabhizini ese vakondakte fire brigade yeizoesfeta mabhizini kuti tione kuti fire compliance.
Saka makapa vanhu nguva yakareba sei kuti zvinge zvaitwa?
Mavhiki maviri. Saka mavhiki maviri acho ari kukwana I think muzvechishanu.
Muri kuti vanenge vasina kuita izvi vanenge vachizopwanyirwa, hapana kudzokera kumashure, uye munobvumidzwa here kuita izvi nemutemo?
Matengi acho akaitwa zveriviga anopwanywa mabhizinesi acho tinongokiya unekasvuwa zvakaita hapaiti bhizinesi kusvika vaita zviri pamutemo.
Ko kune vakawirwa kudhara nemudhuri ava pane zvinoitwa nekanzuro here kana kuti munongomirira zvinenge zvabva kumapurisa zvinofamba sei?
Mainvestigation dzacho akawanda wanda isiwo sekanzuro investigator asati apera kuti chii chakakonzera bhizinesi. hazina pirita wari kuita investigation. Then vari jove building yacho vari kuita ma investigation avo saka tiona zvakaita sei. Ende takanga anoti building yakona kuti takaita yakadonhebwa nedrubot. Dhrubot ndo rakatanga radonha dzadzo. Then building ikaita partially collapse.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Iroro idanho riri mumutemo weRegional Town and Country Planning Act. Kunyangwe nemuurban councils act pamitemo yetown planning izvi zvinofanirwa kunge zviri zvinhu zvinotogara zvichitongoitika zvekuti munhu wose anenge aine building yake chivakwa chake anotoziva kuti kana achida kuti aite extension kana kuti achida kuti achinje zviri paplani anofanirwa kunyorera tsamba kukanzuro opiwa mvumo yekuti agone kuita zvinhu zvitsva.
Asi kanzuru yanga isina here vashandi vanoita basa iri kwemakore saya vashumba?
Kune vashandi matown planners, kune vashandi mabuilding inspectors atogara ari pabasa. Asi chinoneta ndechekuti vanenge vachimboitei muswere wese wezuva makore ose nedzi yese yavanenge vari pabasa zvekuti zvinozongoita sekuti wazviona nhasi kuti mabuilding emuguta reHarare asakara. Saka chirongwa chakanaka asi dambudziko nderekuti chiri kuitwa sekuti chiri kuitirwa zvimwe zvinhu.
Chingava chikonzero chei chaakupa kuti paitwe chipatapata chakadai?
Maybe kuda nekuda kwesadak summit ichaweko muna August, but zvinhu zvinofanirwa kugara zvichitongoitwa uye zviri pamutemo. Ende tainga tichitoneseka kuti zvino kanzuro haizvioniwo here, kunyange tichitaura nawo vange vachiita sekuti havazvii.
Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muAmerica dzinoti dzave kutyira kuti muSudan muchapedzisira maita vanopfurikidza mwero vakawanda nekuda kwehondo iri munyika iyi yave negore. Hurumende yechiuto munyika iyi yave kurwisana nechimwe chikwata chemauto chakaipandukira cheRapid Support Forces. Nekuda kwekuti kupinda munyika iyi kuri kunetsa, vakawanda vanoti hondo iyi yatokanganikwa kunyange vanhu vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vafa uye vanodarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mashanu vaenda muupoteri. Bazi rezveutano razivisa kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere chemalaria muvhiki rimwe chete kusvika musi wa24 kurume. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevasere, kana kuti 1588 vakabatwa nechirwere ichi panguva iyi. Vana vanosvika zana nemakumi mana vari pasi pemakore mashanu vari pakati pevakabatwa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida.
Chirwere chemalaria chezvatinoziva kuti chinokonzerwa neutachiona hunonzi maparasites, mhando inonzi yePlasmodium. Zvikuru yomuZimbabwe inonzi Plasmodium falciparum, ndo yakanyanya kutekeshera munyika yeZimbabwe. Asi hunotakurwa noutunga kana kuti mosquito inonzi Anopheles mosquito. Iyo mosquito inonzi mosquito yechidzimai ndo inotakura utachiona ihwohwo hwemhando yeparasite hunonzi Plasmodium ihwohwo.
Saka umuti uyu unozoita kuti chirwere ichipararire sei?
Saka iyoyo ikanoruma munhu paganda inokwanisa kuti kana angane utachiona hwemalaria inosvesa ropa rine utachiona huya hainondoruma umwe inondorutsira utachiona ihoho muno umwe isati yamafuturo parumunhu uya. Saka ndo mhando inoita kuti chirwere chemalaria achipararire. Utunga uhu hunowanza kuchochonyera mazai aho munzvimbo dzinenge dzine mvura yakaungana iyai hazhinji isiri inoyerera. Ndo munowanza kuchochonyerwa mazai iwayo, uye kana pane nzvimbo dzinenge dzine mauswa ndo padzinowanzo panokwanisa kungovandika utunga hunowanikwa. Mosquito idzodzo dzinokwanisa kuwanikwa.
Zvii zvingaitwe nevanhu kudzivirira kuti humuti uyu usarambe uchipararira uchizokonzera icho chirwere chemalaria?
Saka zhinji vanhu vanokurudzirwa kuti kana zvikuru kondovira kana kuchiri kuseni seni, nokuti utunga hundopa hunofamba, vanonzi vapfeke hembe dzakareba dzinovhara muviri zvakanyanya, uyewo zvinoita kuti kazhinji kwava nemafuta anozorwa anonzi marepellent anokwanisa kuti munhu wemafuta aya aite kuti utunga husada kumhara paganda remunhu. Saka izvozvo zvinobatsira kuti kana vanhu vakazora mhando yamafuta iwaya kana kuisa maspray zvinofafaidza zvinokwanisa kuti zvidzinge utunga ihohu. Vamwe vanokwanisa kuvata mumaneti anonzi marepellent nets iwaya anoita kuti utunga husapinda pavanenge vakarara. Vanovhara pamubhedha pavanenge varere kana paruvato pavanenge vari. Zvinobatsira kuti vasaruma noutunga endetei tingotarisa utunga hunenge huchifamba iho hunokwanisa kunge hune utachiona hunokonzeresa malaria. Saka uye kuti vanhu vanongonzi kana kwava kunosviba vavhare mikova yavo nemahwindo anoita kuti utunga hunenge huri panze husasvika. Panharaunda yechivanhu vanhu vanonzi pasawanikwa nzvimbo dzinenge dzakangoungana mvura kana iriya yakanaya kana imwe inenge ichibva kana mumapaipi ekuti inongoungana, nokuti utunga hunokwanisa kuchochonyera mazai aho ipapo, zvinozoita kuti hugobva ipapo huchizopinda mudzimba kana kuzoenda pavanhu.
Munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Munhu anonzwa kungotsva nyange kusi kusingapisi achiita kudedera, pamwonzwa kupindwa nechando, pamwe anonzwa musoro, pamwe anonzwa kuda kurutsa, uye kana utachiona hwatekeshera nyange nomuviri wose muropa romunhu anokwanisa kuita ruvara rweyero mumaziso kana parurimi kana mumavoko muchanza umu kana kuita weti inenge yakaita seyero kana dzimwe nhambo yakasviba. Ende kazhinji izvi munhu anozviona kana kwapera vhiki zvichienda nyange kumavhiki matanhatu kana mwedzi miviri chaiyo aruma noutunga ihwo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yedare reNew York nhasi ratanga kusarudza vanhu vachanzwa nyaya kana kuti juri yevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vari kupomerwa mhosva yokubhadhara umwe mudzimai mari yevharamuromo kuti asataura pamusoro pezvebonde zvavaimboita. VaTrump vatanga nekusvitsa chikumbiro kudare vachiti mutongi abve pachigaro paunzwe umwe mutongi, asi dare rikazviramba. Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Massie vanoti nyaya iyi yakaipa pakuti vaTrump vanogona kuvharirwa mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Hongu, nhasi vaTrump vari kupinda mudare vachipomera nyaya yekuti vakange vabhadhara umwe womukadzi wekuti vasatauri nyaya yekuti vakambosangana naye. Gweta ravo rakabvuma kuti pane nyaya yakadai so yakaitika, so rakazowanikawo zvakare richienda kumatare edzimosa richisungirwa nyaya iyoyo richizovharirwa muchizarira.
VaMasiye, chii chinotarisirwa kuitwa nhasi mudare?
Zvatiri kuona zvichiitika mudare zviri kuitika panguva yanhasi ndezvekuti vaTrump vachave vachiita yatingati jury selection. Ndi jury selection iyi inosanganisira yatingati pachiitalian inonzi voir dire, yekuti panenge pachionekwawo zvekare kuti vanenge vachizoonekwawo vachizotonga nyaya iyi vanenge vari vanhu vasina kwavakarerekera ende uyezve vanenge vachionekwawo zvekare vachionawo nyaya yekuti ive iri nyaya inova ichizokungududwa yatingati ine free environment isina vanhu kwavanenge vakarerekera. So zvati kuona nhasi zviri kuitika ndezvokuti pachangoitwa inonzi jury selection iyoyo, yekuti kana yazoitwa jury selection iyoyo kana kuti voir dire inyaya yekuti pachazosetwa yatingati zuva yekuti hei inzwike kuti inozoenda ichitongwa panguva yakaita sei.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7, PaStudio 7 apo, munosimberi PaStudio 7 apo. Aiwa, tinotenda nenhau dzinotapira dzamunotipa. Muri kutaura namukoma maestro ndiri pano paSouth Africa paKimbala. Manga ndichingogumbirwa zvangu kuti pamunotaura nezvavachamisa, zamai kubvisisa zita rekuti TCC apo. Zamai kubvisisa zita rekuti vaimbwa vaTCC, ingoti vanotsigira vachamisa. Kana muchitaura nezvavanotsigira vachamisa, mungoti vanotsigira vachamisa, moregedza kutaura nezvekuti vaiva veTCC. ZTCC aiwa zvakatosara izvo. Vanotsigira vachamisa vanofamba nemacitizens, vanofamba nevanhu. Ndinotenda.
Masorese kupaStudio 7 apo. Ndinenzwa vaJulius Matengarufu pabhikita apo. Tinokumbirawo mutukudziro vamunangagwa kuti vasatora nyika kuita senge private company yavo vanoita madiro nayo. Kana vachida vaifanira vakagara pasi nemacitizens pakubudisa kwavakaita mari yavakabudisa yemazigi, nokuti kungoita zvavanoda ivo. Nyika ndeyevanhu, haisi yavoga nevana vavo. Ndatenda zvano mashoko angu mashoma iwawa.
Pakuurawa kwembavha iyoyo pakatoita horo hwakakura ipapa. Mbavha yakavaratidza mari, ivo vakachiti chiregedza tichiuraya mbavha iyi towana kutora mari. Haichazondobudi kukoti, hakusina kukoti haichandobudisi kuti yanga iri mari. Vanenge vafura vosvitsa shoma. Saka panofanira kuferefetwa apa, panofanira kuferefetwa apa. Uyo ari kuti mbavha dzinofanira kusungwa uyo nokuurawa ka. Ngaasataura achidaro nokuti chero nevakuru venyika vangatourawa.
Ini ndinopikisana namashoko avamavaza vezanwa. Kana mukaudzwa chokwadi, musati muri kugwiwa nemwe. Kana muchifunga kuti vanhu vari kugwa nemwe, ingoregai mabasa amuri kuita muzanu PF okupromota machina achiluta upfumo hwenyika vana vezimbabwe vachitambura. Iko zvino zano iri kupa vana chivhayo mari dzokuti vangofamba zvavo vachikusha. Muzvipatara hamuna mishonga, mune nherera dziri kutambura, vanhu vari kurara nenzara. Asi zanu PF ichiita mari yokukanyisa nayo tsvina. Kana izvozvo izvo mukange makuudzwa, moti kwanzi vanhu vanopikisa vari kugwa nesu. Koimi munoitirei zvakaipa kana musingadi kuzviudzwa? Hakuna munhu anombogwa nemwe. Izvozvi nhasi uno tichitaura kudaiso, zanu PF chaiwo kana mukada kugadzirisa matungamiriro amuri kuita, mugone kuvaka nyika murege kushandira homwe dzenyu. Chero mukuenda kumaelections hazvimbodi kuti mukambeni, munotongoona mavhotsi automatically achidzoka muzanu PF. Asi hamudi nemhaka yokuti muri kuzviudza kuti kuzanu PF muri kubasa, muri kushandira vana venyu nehama dzenyu namadzima enyu. Kana maakuzviudzwa muri kwai munogwa nemwi, ndiani anogwa nemwi kuti hanzi zvaita sei?
Studio 7 apo, Masora Sigo, anamukoma Ijonga, anamukoma Taronga Wandi, unotipakurira zvinonaka apo paStudio 7 apo. Ndikuti mapurisa emuZimbabwe akagona vakafura mbavha iyo inotibira.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, kuchiti tisangane zvakare mangwana.